Chandirikuona mukoma blessing ndechekuti mabato ari kutonga musadak aya ndomabato akabva maliberation struggle. Ende chinhu chikuru chatadzidza semacitizens, kwete emuzimbabwe chete asi macitizens emusadak mese, ndechekuti ivava vanhu vanenge vabva muhondo vachityiwa vachisunungura nyika avo havasi kukwanisa kutransforma mapati avo kuti ave mademocratic parties kana mademocratic governments. Vatotadza and I think semacitizens tafanira kuti tibatane, macitizens emuzimbabwe, macitizens emusouth africa, emunamibia, emuzambia, tese ngatibatanei kuti tikwanise kutanga kunominata magovernment ari based upon democratic principles, either ari kubva mumaunions kana kuti ari kubva straight from citizen participation. Tikwanise kuwana mademocratic institutions mudunhu medu.
Takaonawo mukupera kwesvondo muva Munangagwa vachiti vanenge vanga vari parunhare nevamwe vatungamiri vekuSadak. Munofunga kuti izvi zviri kuratidza kuti vanhu ava vane hanya here nezviri kuitika muZimbabwe kana vasiri kutaura zvavakawirirana navamunangagwa?
Hapana hanya dzatiri kumboona mukoma blessing, nekuti chinofanira kuitika ndechekuti mutungamiri wenyika vanofanira kuti kana vachinge vapedza kutaurirana zvavanenge vataurirana, mumwe nemumwe ngaasununguke kuti achitaurira nyika yake kuti ndataura nemukuru wenyika uzowe kuZimbabwe, zvandataurirana ndezvakati nezvakati nezvakati, kana kuti ndamudzoreredza ndakamuudza kuti no, dai machinja maita zvinhu makadai makadai, renekedzaiwo mahuman rights, renekedzaiwo macitizens enyu. Handitika asi izvozvo hatione zvichiitika, vanotiwo vataurirana munhare dzavo vakabvunzwa nyange nemacitizens emunyika dzavo kuti ko situation yemuZimbabwe muri kuiona sei, hapana anoda kutaura. Saka ndinoona kuti hanifungo kuti pane chatingatinganyanyomirira semacitizens kunze kwekutoti titaurirane nemamwe macitizen organizations ari munyika dzakasiyana idzodzo kuti pressure iyoyoyo kai ngaisangova chete pane hurumende yeZimbabwe, asi kuti ngaiende kuhurumende dzese dzakatitenderedza kuti vazive kuti munguva dzatava kurarama idzi kuobserva mahuman rights is very very important to a democratic process.
Tichitarisawo kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzakabudirira dzakaita sana America naana Britain, muri kuona ukama uyu huri papi chaizvo? Nekuti takaona mazuva apera vachiburitsa mashoko kuvatori venhau vachishora zvikuru nyaya yekushandiswa kwemauto mukumisa kuratidzira kunenge kuchiitwa nevanhu.
Nyika dzakaita sana naAmerica mukoma blessing dzinowanzoda kuti kana zvinhu zvakadaiso zvinenge zvaitika, isusuwo semacitizens tikuchidzire moto. Havadi kungoti macitizen rights aikwa clamp down then isitongonyarara tongomira kuti vachauya. Tinofanira kuti tichibaka, tofanira kuti tichitanga kuratidzira vanhu vachiratidza kuti havasi kufara nezviri kuitika. Izvi ndo zvinopa nyika dzakawanda sanaamerica donzo rokuti dziwanikwe dzichibatsira isu semacitizens. Citizen participation ndo inounza true and total democracy. Kana macitizens vasiri kuparticipata in their own liberation, zvinonetsa kuti dzimwe nyika dziuye dzitaure zvadzinotaura, nekuti inini semacitizens mune makangogara misese zvinonzi zvinhu zvakanaka.
Mubvunzo wekupedzisira, asika iyo hurumende iri kuti vari kuratidzira ava vari kupesvedzerwa nekupiwa mari nenyika dzakabudirira?
Ndo zvavagara vachingoita vanhu ava, vanongohwanda nemumvuri yavo pese. Kubvira makada kutarira nhoroondo chaishaya mukoma blessing yekusagutsikana kwevana vemuZimbabwe, pese panoratidza kusagutsikana kwevana vemuZimbabwe panouya propaganda inobva kuZanupiyefu. Handizi vana vemuZimbabwe ja vakatanga kuratidzira kudhara, kubvira mauniversities vari mauniversity macollege vakatanga kubrandwa mahooligans and the whole entire world never listened to my students nemagrievances avaiunza nezvichemo zvaaiunza, nekuti hurumende yeZanupiyefu chainogona kuita label vanhu yobisa legitimacy yemacomplaints evanhu.